manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 22 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa ari kungoti pose pavangofungira vongomhanya vonosunga vasikana vobva vaisa zvikonzero zvokuti kune dzimwe nyaya kuti varambe vari muusungwa.
Dare ra Major Street roramba zvakare kupa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumiriri wechitungwiza West mudare reparamende vaJob Sikala nemumiriri weZengeza North vaGodfrey Sitole. Ofisi yemukuru anoona nezvekufambiswa kwemari muhurumende kana kuti Auditor General inoti bazi rezvemari rakakundikana kupa mapazi ehurumende mari dzakange dzavimbiswa mubhajeti regore rapera.
Chokwadi chavana chokubvisa nzizai dzakatira sei takamira sei inobatsira kukwasanura nyaya yekuti sarudzo rinoitwa sei.
Vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika yeKenya vaRaila Odinga vokwira kudare repamusorosoro vachipikisa zvakabuda musarudzo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ra Major Street muHarare raramba nhasi zvakare kupa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumiriri wechitungwiza West mudare reparamende vaJob Sikala nemumiriri weZengeza North vaGodfrey Sitole. Vaviri ava vakasungwa nevamwe gumi nevana vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change musi wa14 Chikumi, uye vamwe vakazosungwawo mazuva akatevera. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata rimwe gweta ranga richimirira vasikala nevamwe vavo richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bamu.
Taenda kudare dareka gura mutongo waro rapokana nezvatakanga taisa pamberi paro zvokuti pari zvino nguva yakwanira yekuti vasikana navasitole vatongwe vachibva kunze mushure mekunge vaibhadhara mari yechibatiso. Dare harina kuwirana nesu rikati hapana chachinja kubva pakatanga nyaya iyi kubva pavakarambirwa chikumbiro ichocho. Saizvozvo vacharamba vari muusungwa kusvika nyaya yavo yatongwa. Vamuchuchisi vabva vaisa chikumbiro pamberi pedare chekuti nyaya iyi izotanga kutongwa musi wa15 November wegore rino.
Imi mawirirana here nezvanga zvitaurwa nevachuchisi?
Isu tapikisana nazvo tikati 15 November izuva rekure, izuva reutsinye rekungodzimikira kuti vatore nguva yakarebesa vachishungurudza vasikana navasitole vari muusungwa. Kana zvii zvechokwadi zvekuti vagadzirira kuti nyaya ichitanga kutongwa, hapana chinovamisa kuti nyaya itange kutongwa kunyange mangwana chaiye. Isu takatogadzirira kuti nyaya iyi itongwe nekuda kwekuti hapana mhosva yakaparwa uye hapana umbohwo kuti pane mhosva yakaparwa. Pataisa mashoko aya pamberi pedare, dare rati richambonozira zvakare rozoona kuti zuva chairo ringatanga kutongwa nyaya iyi mberi. Saka tichadzokera kudare mangwana mangwana nekuti tinzwe kuti dare rinenge rasora zvipi pamusoro penyaya iyoyo.
Asi tiri kuonawo kuti nyaya dzacho dziri kupomerwa vasikala dzinenge dzawandisa.
Chiri kuita kuti nyaya idzi dzirambe dzichiwanda inyaya yekuti mapurisa ari kungoti pose pavangofungira vongomhanya vonosunga vasikala vobva vaisa zvikonzero zvokuti kune dzimwe nyaya kuti vafambe vari muusungwa. Asi kana tasvika pakuti nyaya idzo ndadzitongwa zvepere, havana umboho hwacho, saka havasi kuda kuti nyaya dzitongwe dzipere. Vari kuda kungounganidza nyaya kuti vaone chikonzero chekuti varambe vakachengetedza vasikana muusungwa chete, asi pasina umboho hwekuti pane mhosva yakaparwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaJeremiah Bhamu vachitaura vari parunare muHarare. Hofisi yemukuru anoona nezvekufambiswa kwemari muhurumende kana kuti Auditor General inoti bazi rezvemari rakakundikana kupa mamwe mapazi ehurumende mari dzakange dzavimbiswa mubudget namuzvinafundo Mutuli Ncube vanova gurukota rezvemari. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Amai chiri vanoti izvi zvakakanganisa chose mabasa emapazi ehurumende, sezvo mari inosvika mabhiriyoni 12 isina kuendeswa kumapazi ehurumende. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba John Manyanya vanoti kuita kwakadai kunovhiringa mashandiro ehurumende.
Senza kunoita Ministry of Education for instance kunodyidzana neMinistry of Public Service, kunonodyidzana neMinistry of Local Government, kunonodyidzana zvekuti hurumende yese inenge yakudzorerwa shure mukusenza kwavari kuita. Vakanangana neurongwa hunenge huri muministry plan kana kuti National Development Plan yehurumende yese.
Vaenderera mberi vachiti izvi ndizvo zviri kupa kuti bazi rezvemari rigare richinetsana nenhengo dzedare reparamende.
Zviri kutaurwa naminister of finance amanyepo yekuti hurumende iri kuita masavings. Chokwadi chacho chinenge chiripo ndechekuti anenge achitaura mapolitical statements asina chokwadi maari. Aroda kuedza kufadza vamwe vanhu kuti zviite sekunge zvinonzi hurumende iri kukwanisa kuchengetedza mari. Munoona kuti minister of finance vanorasikirwa neconfidence, they lose confidence muchiposition chaminister of finance. Vanomona semunhu asina kugonoureva chokwadi.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachimirira Hatfield muNational Assembly, Dr. Tapio Mashakada vebato reMDC Alliance vati zvave kuitika zvinoreva kuti budget harichina basa.
Hurumende yatokundikana kurana economy, yakundikana kurana nyika, saka hapachina chichabudirira. Maministri waya acharamba achishoteswa zvinhu zvisingafambi zvakanaka. Ndokusaka mhomho yeZimbabwe yakunetsekana nokurarama, nokuti gavhumendi haipo kubatsira vanhu. Nokuti maministiri mukatarisa kuzvipatara kurungofiwa, kueducation kwafa, kwese kwafa. Saka ndodambudziko ratinaro rokuti ikonomi yedu yaparara.
Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemafambisirwo emari yehurumende yePublic Accounts Committee vaEdwin Mushoriwa veCCC vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika zvinokonzerwa nekudonha kwaita upfumi hwenyika.
Isusu maonero edu, mafungiro edu ndeyekuti mari yehurumende inofanira kuti pese payawanikwa yopota ichipihwa mapazi ehurumende zvakainzana, nekuti taita dambudziko rekuti pane mamwe mapazi ehurumende ari kupihwa mari yakawandisa, vamwobva vashaya mari. Mukatarisa Office of the President and Cabinet inopuwa mari yakawandisa, but motarisa bazi reutano reMinistry of Health rinenge risina mari. Saka zvinhu zvinotirwadza uye zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitika munyika.
Zvichakadai, Auditor General vatiwo havasi kufara kuti mamwe mapazi ehurumende haasi kugadzirisa zvinhu zvavakati zvigadziriswe kuti basa rifambe zvakanaka. Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wekomiti inoona nezvebudget Dr. Matthew Nyashanu veZanu PF kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravaNcube sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Mugwaro ravo amaichiri vanoti nyaya dziri kuramba dzichinetsa mumapazi ehurumende nemakomisheni, kusatevedzera mabudget, kushandisa mari zviri kunze kwemutemo wePublic Finance Management Act, kutenga zvinhu pasingatevedzwe gwara, kutadza kutevera zvikwereti, pamwe nekusachengeta magwaro ekufambiswa kwebasa mumapazi aya kana kuti accounting records pachirungu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachinyora bepanhau reSunday Mail vakati mumakambani nemapazi ehurumende muri kuitwa uori unotyisa, uye vakati vari kuita izvi vanofanira kusungwa. Izvi zvakapa vaNcube kuti vati makambani ehurumende amire kutenga zvinhu asati ataura nebazi ravo, asi vanopikisa vanoti vanotenda maruva vadya chakata panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika yeKenya vaRaila Odinga vaendesa mapepa kudare repamusoro-soro vachipikisa kukundwa kwavakaitwa navaWilliam Ruto. Rimwe gweta riri kumirira vaOdinga vaDaniel Maanzo vaudza vatori venhau nhasi mangwanani kuti vaOdinga nebato ravo vane umbowo hwekuti sarudzo idzi hadzina kuitwa pajekerere uye pakatyorwa mutemo. Aka ndeke chishanu vaOdinga vachikwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika yeKenya uye kechitatu vachikwidza nyaya yekukundwa kwavo kudare repamusoro-soro reSupreme Court. Dare reSupreme Court rine mavhiki maviri kubva nhasi kuti rinzwe nyaya yavaOdinga nekupa mutongo waro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya.
Kuti kana kuti mutongi webhuta rezhonji haiti hando dzinoita resi yakafanana nemarathoni rwendo rurefu. Saka zviri kuita navaOdinga tisingazivi kuti chokwadi chavanacho kuti tanzidzai dzakatira sei takamira sei zvinobatsira kutwasanura nyaya yekuti sarudzo dzinoitwa sei. Kana dare redzimota rikaona pane upenyu hwekuti kutaudza dzinoita zvakanaka zvinobatsira kutsimbisa the electoral process nemaelectoral institutions kana kuti masangano anoshandisa sarudzo. Kana vakaonekawo vasina upenyu zvinobatsirawo kuti vanhu vane nechivimbo neavo vanorana maelection kati mapati anorana maelection yakafana neindependent electoral boundary commission yairana sarudzo dzekuti.
Munoonawo here imi sokuti pangadaro paine zviviri zvitatu zvamunganongedzera zvingaratidza sokuti hadzina kufambiswa zvakanaka sarudzo idzi?
Hatingazozivi zvemukati kuti kukinga vaita sei asi chatingaona pane zvinhu zvakanaka zvangazviitwa neindependent electoral boundary commission yekukinga. Sarudzo dzavo pavaidzita dzaibudisa marizauti paivhotera vanhu zvoonekwa mapato aripo achibvumirana zvekuti ndezvaitwa vatori venhau vachitoripota vamwe vacho vachitobudisa kuti zvatikona ndezvakati nezvakati pasina aitendemena. So freedom of the press, freedom of media yanga ijekerere. Hapana akambotunga iti vatauri yekuti ndaona marizauti papolistation yakati abuda sezvakati.
Tine zvingadzidzwa navanhu vemuZimbabwe pamafambisirwo akaitwa sarudzo dzomukinya?
Chikuru ndechekuti vota registration yaitwa mukinya yanga iri jekerere. Mumwe muvota registration kana muri semumataimini vanhu vanotereketa nezvitupa ndovaone zvitupa vana zvitupa voendesa vota registration. Mwaya netransparent yaiita zvinhu pachena yanga yakanyanya kukura kupinya vanotikita vaita vota registration. Ikezvo zvakudzika kana uchida kuti urwane kupresident unofanira kubhadhara 20,000 izvo urwane kupresident kana uchidaita MP unofanira kubhadhara 1,000 kuda kudzvanirira vamwani vatiri muhurumende vanenge vasina asiti mari dzehurumende kuti vasapinda musarudzo. Izvo zvokukira zvanga zvisipo zvinofanira kudzidzwa nezimbabwe electoral commission nemumwe asina kuyakabatwa nedhani nemumwe iri mwani pati iri partisan vari kutaudza kuita zvinhu pachena.
Ava ngwari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mutauriri wekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vaJasper Mangwana vanoti hapana kudududza panyaya yemari dzakawedzerwa nekomishen iyi dzekuti vanhu vanenge vachida kukwikwidza musarudzo vakwanise vabhadhare. ZEC yakazivisa kuti vanenge vachida kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vanobhadhara mari inosvika zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica kana kuti 20,000. Vanenge vachida kukwikwidza mudare reparamende vachibhadhara churu chemadhora kana kuti 1,000. Izvi zviri kushorwa nemasangano akawanda nevanopikisa. Ngatinzwei vamangwana vachitaura.
Zimbabwe Electoral Commission yakabudisa muGovernment Gazette mafees achanga achibhadharwa neava vanoda kunge vachiwana gwaro revoters roll pamwe chete neavo vanenge vachida kuti vakwikwidze musarudzo zvichaitika muna 2023. Tatarisa mafees iwawo tinoona kuti akawandisa. Voters roll haifanira kunge chiri chinhu chinonetsa kuti vanhu vaone kuti yakamira sei.
Mungatiudza kuti kune dzimwe nyika zvinofamba sei pagwaro revavhoti kana kuti voters roll iri?
Kune dzimwe nyika voters roll inoonekwa nevanhu pavanoenda pamasaisai eindaneti. Vanogona kungoenda pakapota wakanenge karipo vozvitarisira voga voters roll rese vachikwanisa kuona kuti rakamira zvakanaka here, avo vanoda kuriongorora vachiriongorora. Ndozvinoitika kune dzimwe nyika. Zvino kuno voters roll iyi iri kudhuriswa zvakanyanya. Tinokurudzira kuti ZEC inge ichiita kuti voters roll ringe richiwanika pamaportals anokwanisika kuti vanhu vakwanise kuwana information yavanenge vachida kuwana paindaneti vachizvitarisira havo kuti zvakamira sei.
Sei izvozvo zvakakosha kuti zvive nyore kuva negwaro revavhoti vamakoni?
Izvi zvinoita kuti masangano mazhinji ari kutsoropodza ZEC nokuti haisi kuvapa mukana wekutarisa sarudzo. Vasadaro nokuti vanenge vakuiona sarudzo iyi zvakanaka iri papota iyoyo. Tatarisawo zvakare mafizi ekuti munhu anenge da kuti anominate sa president kana kuti sa member of parliament ndivamo vakadaro. Takatarisa mafizi aya tikuona kuti akawandisa zvikuru. Totarisa ya president panonzi president kuti anominate anofanira kunge achibhadhara mafizi anoita $20,000 kana kuti mari yemuno inoenderana ne $20,000. Iyi mari yakawanda zvikuru.
Sei muchidaro?
Takatarisa mapresidential candidates atanga tinawo muna 2018 vari 23 vashoma kwazvo pakati pavo vangakwanisa kuti vareize mari iyo inoita $20,000 kana kuti maZimbabwean dollars anoenderana nemari iyoyo. Saka kurudziro yedu ndeyekuti ZEC idzikise mari idzodzo kuitira kuti avanoda kuti vakwikwidze musarudzo vakwikwidze pano kuti vatadze kukwikwidza pamusana pokuti havasi kukwanisa kuwana mari yatarwa iyoyo neZEC.
Tine urombo avo vanga vari sachigaro weZimbabwe veZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni. Iko zvino regai tichiende kuna vaJasper Mangwana, mutauriri weZEC.
Zimbabwe Electoral Commission inongoshanda nemutemo wemunyika unoutenda kuti ite maregulations akafanana newa. Nekudaro yakaona zvakafanana kuti munhu anoda kuita MP anofanira kuwana nomination fee inosvika $1,000 uye anoda kuita president weZimbabwe anofanira kuita nomination fee inosvika $20,000. Ukatarisa tina kusiyana kune dzimwe nyika. Uye chimwe chakonzeresa zvakadai nekuti munyika muno matina anoregister kana kuregulata mapolitical parties, kureva kuti hapana munhu wese anongogona kungopinda chiro paada kukwidza. Anoda kuti zvinodikama kuti kukwidze zviri nyore. Asi katisa kune dzimwe nyika vanenge vaiti uku kuti kunyorese muregister separate party vane marequirements ava munofanira kunge makaita. Izvi zvakare chekuta president ndo zviripo. Hatina chinhu chiswa chaitwa neZEC nokuti mafees angagara aripo asi angovandudziwa chete.
Uyo anga ari mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanga vakapakatira zvombo muNigeria neZuro vanonzi vakapamba masista ekereke yeRoman Catholic mudunhu reImo. Izvi zviri kuuya apo papera vhiki rimwe chete vamwe vanhu vainge vakapakatira zvombo zvakare vapamba muprista wekereke yeMethodist. munachivabvu mune kune mumwewo mukuru wekereke yemethodist akapambwa akazosunungurwa kwabhadharwa mari inosvika zviuru mazana maviri nemakumi matatu emadhora kana kuti $230,000. Nyaya yekupambwa kwevanhu vanenge nevanenge vachida mari iri kuramba ichipararira zvakanyanya munyika yeNigeria. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, sangano rematikitiva remuRussia reFederal Security Service kana kuti FSB raimbozikanwa nekuti KGB rapomera mhosva Ukraine yekuuraya Daria Dugina, mwanasikana wava Alexander Dugin, chipangamazano chemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. Dugin akaurayiwa nebhambo pedyo neguta guru renyika iyi reMoscow. Ukraine iri kuramba mashoko aya. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira hurumende nemakanzuru kuti akoshese nyaya yekuvakira vanhu zvimbuzi kuitira kuti zvirwere zvakawanda zvinosanganisira zvemanyoka, cholera, typhoid nezvimwe zvisapararira munharaunda zvichizopa kuti vanhu varasikirwe neupenyu kana kuti vagume vave muzvipatara vachirwara. Ongororo ichangobva kuitwa mukuverengwa kwevanhu kana kuti census yakaitwa neZimbabwe National Statistics Agency inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20% padzimba dziri munyika zvikuru kumasvingo nematebeleland north havana zvimbuzi uye vanotoshandisa masango kuzvibatsira zvinoisa upenyu hwavo munjodzi. Asi dambudziko iri harisi kumatunhu aya chete sezvo paine rimwe dambudziko rakadai riri kuwanikwa kunzvimbo yeRua uko kwakashanyirwa nemutori wenhau Ropafadzo Mapimidze ndokutipa nyaya inotevera.
Vamwe vaimbova vashandi vepapurazi reInvestnet kuRua vari kunetsekana nenyaya yezvimbuzi kubva zvatorwa purazi iri nehurumende richipiwa varimi vatema. Kushayikwa kwezvimbuzi kuri kupa kuti vanhu vanosvika mazana mana vashandise masango zvoisa upenyu hwavo munjodzi sezvo nzvimbo iyi yakazarawo nhunzi. Mufundisi Junior Gwene vanoshanda neRock of Ages Ministries Trust vanova sapurazi wepaplot 5 muInvestnet Farm vanoti mararamiro evashandi vanogara kukomboni yepurazi iri hunorwadza zvokuti vanombounganidza zvirimwa zvavo zvavanopa mhuri idzi. Amai Gwene vanoti inyasha chaidzo kuti hakuna ati arwara.
Tinotifungisa imwe nyaya takaita mudzimai takaenda watakaenda manyana clinic iri 8 kilometers away kubva kuno. Tamhanyana neclinic ikoko murume anga atiramba kuenda nemukadzi uclinic ndokubva anzi murume anga atestwe tione HIV status yake. Murume akaramba kati handitwe izvozvo. Manesi akati takura mukadzi wako udzokere naye kausingadi kuti utestwe iwewe. Tikanzi nini unonditestre chii, ndini ndine nhumbu yacho here? Tikanzi totesta mese ndiwo mutemo weutano. Ndopa akazotestwa pakanzi tichitora mukadzi wako mudzokere.
Mufundisi Gwene vaendera mberi vachiti vashandi zvikuru varume havakoshesi nyaya dzezveutano hwavo.
Matondifungisa imwe nyaya takaita mudzimai watakaenda watakaenda manyana neclinic iri 8 kilometers away kubva kuno. Tamhanyana neclinic ikoko murume anga atiramba kuenda nemukadzi uclinic ndokubva anzi murume anga atestwe tione HIV status yake. Murume akaramba kati handitwe izvozvo. Tikanzi aiwa anga atiramba kuenda kuclinic nokuti kuclinic vanoudzwa nezveHIV paenda unonyoresa chichi. Saka varume vari kuno kuvanoramba vazhinji vacho kuenda kana nevakadzi vopini kana vane nhumbu.
Studio 7 yataura nemadzimai maviri anoti amai Laina Jim naamai Kurai James avo vaiva pamari chopapurazi remumwe sapurazi uko kwavaikohwa hohwa wechirungu.
Kwatinogara hakuna matere, tinongoendawo musango godhi womwe akaendoko tingodhumanawo turimo imomuya. Mvura yakanayawo tsvina inongokukurwa ichiya mukomboni imomo mugwana wachingotambisa.
Aya mafuru yaya mudumbu munombohabatawo zvangosiyana siyana.
kukistenda kumiofo utafi kliniki hili ya tufa na onzi tiende tiende kumburumura asikure katini songwene edupa miofo tisiri wadi edu wasi hili ya tunonzi tufa na kuenda ndi kumburumura sati kwa nise kuenda na utikure kuno tunguida mwote kutuchienda ni kuzoka.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatenda kuti vaiva vashandi vepamapurazi vari kusangana nematambudziko munyaya dzezveutano nemararamiro avo.
Farmers aripa juze ana kana tisi kuti we are able to tap labor from this compound kuti vave nesisi kuenda kunotarisa mucompound macho pavanoita tap in labor kuti pakamira sei zvaiitwa nevarungu kudhara tiziva kuti wana labor pavanoita short that labor pakagarwa sei.
Mutevedzeri wemukuru wesangano rinomirira vashandi vemumapurazi regeneral agriculture plantation workers union of Zimbabwe GAPUZ va Austin Muswere vatsinirawo vachiti utano hwevaive vashandi vemumapurazi hwakavhiringidzwa zvakanyanya kubva zvakagoverwa minda patsva vakawanda vakasarawo vasina kana mvura yekunwa yakachena. Vaimbova mukuru webazi reutano mubatanidzwa hwehurumende Dr. Henry Matsorera vanoti
progress yese yatakaita nguva idzodziya yakazokukurwa patakaita land reform nokuti hatina kuzoteverera vanhu vatakaisa kuma resettlement inovabetsera neprogram iyoyo tichivabetsera kuvaka zvimbuzi.
Studio 7 yamboedza kutaura nevakuru vebazi rehutano kuti vatipedivi ravo asi takundikana asi sachigaro wekomiti yezveutano kuparamende Dr. Ruth Labodi vati vachaongorora nyaya yehutano hwevari mumakomboni vozotipa mhinduro yakakwana. Ndakamirira Studio 7 kuruwa Mashonaland East ndiniropafadzo mapimitse.
Muzvare Susan Mutami avo vari kupomera mutungamiri wenyika vaemasoro Mnangagwa mhosva yekuvabata chibharo kubva vaine makore 15. Vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vakokwa kumusangano weUnited Nations kuti vataure kusangano rinoona nezvekodzero dzevana nemadzimai kana kuti Women and Child Abuse nezvenyaya dzavari kutaura vachipomera mutungamiri wenyika. Asi pakambotaura Studio 7 nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vakati havataure nezvenyaya iyi sezvo isina nematuro ose. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yemari dzakanzi neZimbabwe Electoral Commission dzibhadharwe nevanoda kukwikwidza musarudzo dziri kunzi nevamwe vanopikisa dzakawandisa asi Zeki ichiti hapana chakaipa. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu kana wo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika yeKenya vaRaila Odinga vopikisa zvakabuda musarudzo idzi kuburikidza nekuenda kudare repamusorosoro renyika iyi reSupreme Court. Bazi rinoona nezvekufambiswa kwemari muhurumende raAuditor General rinoti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube havana kupa mapazi ehurumende mari dzavakavimbisa mubudget. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naPraxidus Jeremiah PJ.
Soku isika tisenda baku VOA.